Our region continues to exhibit political maturity and remains a shining beacon of democracy on the continent. During the past year, 6 countries conducted free, fair, and credible elections. In that regard, I wish to congratulate heads of state and government and the peoples of Botswana, Lesotho, Mauritius, Mozambique, Namibia, and Zambia for the exemplary manner in which they conducted
Dunhu redu renyika dzekuchamhembe kweAfrica riri kuenderera mberi nekuratidza kuti rine mutsigo munyaya dzeutongi hwejekerere. Mugore rapfuura kwakaitwa sarudzo dzakachena munyika nhanhatu. Ndinoda kutenda vanhu vemuBotswana, Lesotho, Namibia, Mozambique neZambia nekuita sarudzo dzakachena. Dunhu reSADC ndiro rakagadzikana kudarika nyika dzose dzemuAfrica.